Ya so far the situation we're going to be very bad. Vashandi vane nzara. Vane nguva almost kuma 7 months vasina kana masalaries.
Vari kuti chinyi varidzive migodi.
Varidzive migodi varingoramba vachingopa ma empty promises. Vachiti mari mangwana hamusechipiri Friday china and Friday china yacho haisviki.
Vakagumurwa vachiri kuenda kumabasa here?
Vakagumurwa vari kuenda kubasa asi vakasevhwa nemanotisi. Vari kumandikidzwa nzeve yekubasa.
Asi mari dzokutambira havasi kutambiriswa.
Kubvira vacho vakaiswa paretrenchment havasi kutambiriswa, vachida kuiswa paretrenchment havasi kutambiriswa. Kunoku ikitsi nagonzo nenye zvikwereti mabhazi izvi zvakatorwa, matrakta akatorwa, mafront end load akatorwa, roya akatorwa nevanhu vezvikwereti.
Ko mari yomuhoro yava nemwedzi mingani isati yabhadharwa?
Pane zvinovatioti ma 1 to 10 i 7 months, kuma 11 plus inenge yatogori ne 2 months.
Hapana chavari kutaura varidzi vemugodhi?
Pari zvino varidzi vemugodhi shoko riri pamberi rokuti pari zvino hapana mari.
Saka vanhu vari kurarama sei? Mvura munayo here pamunogara?
Patinogara mvura kambani yanga yakavharwa nezvinwa, kambani isina kubhadhara. Saka nenye outbreak yecholera kambani vakazononegoshieta nezvinwa, mvura yakazovhurwa ichene yakavhurwa, asi kuno kuvashanda ichasvika nenyaya yekuti pane electric motor iri kudiwa yakafa iri kukosta 2800 yavari kutadza kutenga kambani.
Saka vanhu vari kuwana mvura kupi?
Vanhu vari kurarama mvura nezvitubu, vamwe vachichera kuda musamba nyama, pamwe vanobvotumidzira tractor ravo rimwe riri kufamba richidhilivhara mvura muzvigubhu zvema20 liters kuti vanhu vawane mvura yekuraramisa.
Ko vana vezvikoro vari kuenda kuchikoro here?
Vana vechikoro vari kutoenda asi vari kutobva kudzimba nemvura yavanenge vachera kwavanenge vachera nezvigubhu zvema5 liters. Kuenda kwavari kuita kuchikoro ndiko kutokumbirirwa mafizi, havana kubhadharirwa mafizi acho.
Ndanzwa kuti muri kuenda kunoita musangano negurukota rezvezvicherwa. Musangano uyu munotarisira kumuita rini?
Musangano uyu yanga iri shuviro nevavariro yedu sevamiriri vevashandi kuti tadii kumboonawo iye minister of mines kuti ambokurukura, nokuti paakambobuda achitaura patv vaitaura zviri opositi nezviri pagiraundi kuti iwo vatibatsirewo vapindirewo panyaya dzedu sehurumende, kuti sezvo vapresidendi nguva zhinji vari kuti Zimbabwe is open for business, kuti minister of mines vanyatsonzwa kuti vashandi kune kwari kudzvinyirirwa.
Akatoendesa shoko kwavari?
No, shoko tanga tisati tasvitsa, yanga iri proposal isusu sevamiriri vevashandi kuti arege tichitsvaga nzira ingatisvitsa kuti taurewo naminister of mines.
Imimi sevashandi muri kutaudzana here nevaridzi vomugodhi?
Varidzi vemugodhi managing director nguva zhinji vanenge vari kumameetings kuHarare, saka vanenge vasiri paground. General manager naHR manager ndo kwatinowanza kuita zvichemo zvedu. Vari kungosvika vachitaura kuti tingomirira kunzwa kuhead office, hari zvinhu hapana chiripo.
Zvino vanhu vari kurarama sei zvinhu zvakamira nenzira iyi?
Kurarama kwatiri kuita inyasha dzaMwari, izvozvo vashandi vanga vachitenda kumapurazi ari kure kunonhonga Chibage, kunonhonga Chibage chepasi, nevamwe vari kuenda kunoraura nekunokumbira, zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Saka hapana umwe angakubatsirai kunze kwokumirira kwamaita kuti munotaura negurukota?
Pari zvino hatina vanhu vativatibatsira kuti tingabatsirika nei, kuti tingabatsirwa sei.
Vamuringai, pane zvimwe zvamakamboedza here kuita kuti zvinhu zvitambaniswe, zvinhu zvigadziriswe?
Ya, isusu takamboedza kutaura tichiti madii kutiite nyaya yedu zvayakaita kuNEC yekumboita mashort time notice aya pano kumhanya kuretrenchment, because kukonzereswa kwavari kuita kuti kambani isanyatsorana zvakanaka ka inenimedzi ndezvokugadzira ndezvokuda izvo, nekuti iyo ndovakatanga kusatenga maspace yekuti vashandi vashandise zvipfeko zvevashandi kuti vamaine. Saka ndozvo zvimwe zviri kukonzeresa kuti titelesi, asi kambani yedu mugodhi ine potential yekuita zvakanaka.